Vachitaura pamabiko aya, mumwe wevabati vehomwe vari kuunganidza mari amai Tamari Finai vanoti vari kufara nezvakabuda pamabiko aya sezvo vakakwanisa kuunganidza mari ine chitsama. Vanoti vakafadzwa nerutsigiro rwavakawana kubva kune mamwe madzimai nemhuri dzakabva kure uyezve nevari munharaunda.
Chandifadza ndechekuti vanhu vauya vakawanda. Kuri kunaya asi vamaneja kubuda mudzimba dzavo kuti vauye kuti tizosangana pamwe chete tichibatsirana. Plus zvimwe zvinhu zvinotifadza paWomen of Dominion ndezvekuti tinenge tichiparidzirwa nerurimi rwamai. That's the time yatinotaura neshona, tigwemba neshona. KuWomen of Dominion tinenge tiri maZimbabwenzi chete, zvinhu zvokuti unotofila kunge uri kumusha chaiko chaiko.
Chiitiko ichi chaive nemhuri dzakabva kunzvimbo dzakadai sePennsylvania, vamwewo vachibva kuNew York, vachibatana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva muMaryland. Mumwe wemadzimai vakabva kuNew York kuzotsigira chiitiko ichi amai Purity Mabhodoko vanoti zvakakosha kuti vanhu vabatane nekutsigirana nyanya pane zvemibatanidzwa yakadai seWomen of Dominion.
Ndabva kuNew York ndauya nemhuri yangu kuti tiuye kuzobatsira in the fundraising for Women of Dominion Conference, which is in June 2018. Ndiwo kana wekutomitawo nevamwe, kunetweka, kusocializa and also kungoratidzawo commitment to this organization ye Women of Dominion.
Mumwe wevakaronga chiitiko ichi muzvare Frida Chanakira vanoti shuwiro yavo yekuti madzimai vaite mushandira pamwe yakawanikwa ichizadziswa. Vanoti vari kutarisira kuti musangano weWomen of Dominion wegore rino uchabudirira nemudzimai sindo sezvo vave nemari inokodzera kuti vakoke munyarikani anobva kuZimbabwe.
This year iri kuMaryland ndisiri kuhosta, so because tiri kuhosta taka decide kuita fundraising. Fundraising yedu mari yatino raise inobatsira kuunza guest speaker, kuita mashuttles from the airport to the conference, kudecorate venue, kupa magifts maspeakers, kuita deco nezvakawanda. Taita maguests over 70. It's been very successful event. We are so excited. Women of Dominion haina zvekuti ndiri muRoma, ndiri muBaptist kana kuti chii. Ndema women ese ari muno mudiaspora muAmerica. Saka patinosangana every year kunenge kuine madzimai anobva kumastates akasiyana siyana. Tinenge tichibatsirwa nezveupenyu, chitaura shoko, kungoshare the word of God, kuverenga Bible, tichingodzidziswa nevafundisi, kunenge kuine mapasta vaparidzi vanobva kuZimbabwe nevakawanda.
Vachitaura pachiitiko ichi mumwe wekomiti yeWomen of Dominion amai Posha Kandemiri vakatenda zvizvarwa zveZimbabwe zvakapa mibairo yekuti vakauya pamabiko apa vahwine. Vanoti vamwe vakatadza kuuya vaitumira mari iyo ichabatsira zvikuru. Vamwe vanyarikane vaive pamabiko aya vanosanganisira vafundisi vanobva kumakereke akasiyana siyana. Vachitenda vakauya kumabiko aya, mumwe weavo vakaronga chiitiko ichi amai Cassandra Sibandaguni vakatenda vese vakange vari pamabiko aya vachiti ivo vanodadiswa nemabudiro akaita vanhu vemunharaunda uye neavo vakabva kune mamwe mastates muAmerica. Vachiti ivo izvi zvinoratidza kubatana kwemhuri yeZimbabwe kunyangwe vari kunze kwenyika. Mubatanidzwa weWomen of Dominion wakatangwa naamai Marvelous Ndlovu uye unoitwa gore rega rega mumastates akasiyana siyana. Gore rino uchange uchiitirwa muMaryland muna Chikumi uye uchange uchikokerwa negungano remadzimai rinozivikanwa nekuti Love Sisters. Madzimai anobva kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira Zimbabwe vari kutarisirwa kunge vari pamubatanidzwa uyu. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Marvelous Mhlanganya huye.